kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizinesi uyezve varivo varidzi vepeji repafacebook rinonzi Dzenge Mbenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Mavelas.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situsheni yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura, anove mabhawa, restoransi, mashopu, saluni nekungotengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvaa zviri nyore here kuti musvike pamasika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisi Mavelas kukudzai pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako. Kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita paa paya, unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupinda munyika ino yeSouth Africa takapinda mugore ra2007 ndine murume wangu 32. Murume wangu is a qualified engineer anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yacho hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobatabata achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama 50 rand. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga pizi jobhu yekuwacha. Anditi maona ndichipohwawo kana 50 rand, nguva yacho yanga ari ma50 rand pewashing basket ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu yati wandei mariya. Ndakabva ndachitanga kunda zvekuti ndakutengawo fodya mujobek CBD ndichienda nayo kunze, ndichinotengesawo kunze kwejobek kuaria kwataigara kuya kuya ndichingodaro. Saka ndichingodaro nekudaro ndakazomanija kuunganidza mari, ndaunganidza mari ndopa ndakazokwanisawo kuwana mari yekuti ndihodhe mbatya adzadza tinoti mazitye mabhero. Ndobva ndatanga kupindawo maNigerians ndichitenga mazitya yaya ndichienda kumadzeve muno muSouth Africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei. Ndopa ndakatangira, ndopa takatanga kuita mapepa. Tazowanawo mapepa edu, murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati Mwari wakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost paonline achibva atoaplya online yaro zvatombidza kuinterview achibva atoenda kumugodhi kuya achinda kuinterviewa kuya haanamboita 30 minutes ndobva atoemployiwa. Ndokwakabva kwative kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo, but that was full Limpopo by then ndokwataigara.
Tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epafacebook, makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magrupu epadande mutande iwaya?
Makatanga negrupu rinonzi Fashion Police Revolution chenechi. Semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodawo zvekungochena. Saka takangoti rega tingoitawo gurupu remuchena timboona kuti zvinofamba sei. Tibva taita rinonzi Fashion Police yemadzimai ndiro rakatanga. Then taona kuti varume vaitiripekera vachipindawo muFashion Police yemadzimai imomo. Takabva tatikotadii kungovhura rimwe. Takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi Fashion Police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix. Ndobva ratongokura rakadaro. Ndopa ndakangoya nekonsepti kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi Dzenge Dzenge tione. Ndopa takangovhura gurupu rinonzi Dzenge Dzenge riya. Ndavhura gurupu rinonzi Dzenge Dzenge riya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stereo Dzenge Dzenge riya ndokungotanga kwazvakaita.
Munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande?
Aiwa, maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana vari kuvemadzidziro echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika, nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo, havanei nedambudziko rako. Otherwise vanotori nemadambudziko avari wesi kudarika aunenge uchiunza iwewe. So kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu renhenge nhenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi, ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media guys, because havachazive vana ava zvokuunza kumagroups uko. So kwandiri zvangu ka social media ka ngaizive pekutambirwa tichigumira chete.
Tinoona iwo mazuva apfuura patatanga pane nyaya yanga iri kupisa yemuimbi uyu Titan nasisi Olinda Chapel. Imi muri kuzvionawo sei zviri kuitika izvi?
Isiri kutopisa yosisi Mavelas, muri kuti mazuva apfuura api? Izvozvi isiri kutopisa nanhasi nyaya iyoyi, nokuti vari kuramba vachingobura sisi Olinda havasi kumira. Saka social media chokwadi chokwadi haishande, inozoita kuti ugare uine space inotowedzera. So kwandiri zvangu dei vambosiyana nezvesocial media izvi, vambofokasana nezvimwe pene vozodzoka vachiita nyaya dzavo dzekutengesa tengesa idzi dzavanoita idzi nedzimwe dzekuseka nekufarafara idzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinokutenda isisi Mavelas, ndinongoti rapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana. Mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uku.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Muhlanganya, huye ndiri muWashington.